A very good evening, Zimbabwe. This is Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, October the 25th, 2019. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Thungameli Nkomo.
And tonight, we are focusing on today's campaign by the government calling on the United States and its European allies to remove sanctions on ZANU-PF officials and entities, saying they are affecting ordinary people.
If you want to join the discussion, send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And we are streaming live on all our Facebook platforms, so please join us at VOA Ndebele and VOA Shona and VOA Studio 7. We're also live on all our platforms on the web, so please visit www.voashona.com and www.voandebele.com and www.voazimbabwe.com and join in the conversation right now.
President Emmerson Mnangagwa today led the campaign against sanctions imposed on ZANU-PF officials and entities by the United States and the European Union, saying the measures were killing the economy and affecting ordinary people. Mr. Mnangagwa spoke at a poorly attended gathering at the National Sports Stadium in Harare following marches by mostly ZANU-PF supporters in the city.
The poor attendance was also pronounced in other cities like Bulawayo and Mutare, where many people stayed away. While President Mnangagwa lamented the sanctions, saying they have remained despite political reforms implemented by his government. The U.S. Embassy in Harare and the European Union were punching back on Twitter, saying Zimbabwe's problems are as a result of bad governance and corruption and not sanctions, as they are targeted.
Lingabali chananjani emakhaya endaweni ezitshiyeneyo zelizwe siyadibana-ke namhlanje kungolwesihlanu kuhlelo lwe-Live Talk. Sikhuluma ngodaba lwezijeziso ezetheswa amalunga ezanu-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla ngamazwe afana leMelika le-European Union. Esikubonileyo namhlanje ikuthi umongameli Mnangagwa ukhokhele umkhankaso wokukhuthaza ukwesulwa kwalezi zijeziso. Okungumkhankaso oqhutshwe la ngamanye amazwe akumanyano weSadaka ngemva kokuvumelana kwalumanyano kubana kumele ubambe iqhaza ufuqe ukhankasele ukwesulwa kwalezi zijeziso. Ekhuluma enkundleni ye-National Sports Stadium, uMnangagwa lamhlanje emini uthe kumele zesulwe lezi zijeziso ngoba ziphazamisa uzulu weZimbabwe jikelele njalo zibulala umnotho. Uqhubeke wathi okumangalisayo yikuthi izinto eziningi ezikhulunywa yiMelika le-European Union eziphathelane lamalungelo lokubusa kuhle. Uthi okumangalisayo ukuthi sowazilungisisa lezo zinto kodwa izijeziso lokhe zikhona. Bebebalutshwana kakhulu abantu enkundleni ye-National Sports Stadium. The stadium was almost empty. Njalo sibone lasenkundleni ye-White City kwaBulawayo bekunjalo laseMutare. AbeMelika labe-European Union labo be-Twitter lapha enkundleni zokuxhumana bekwala ukuthi izijeziso lezi ziphazamisa uzulu jikelele, bathi ziqondiswe kulabo eziqondiswe kubo abalutshwana abangamalunga ezanu-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla. Ngokunjalo bathi cha, kazi iphazamisi uzulu weZimbabwe jikelele lezi zijeziso. Kanti-ke bathi udaba lwamalungelo kumele lulungisiswe, udaba lombuso wentando yeningi kumele lulungisiswe. Okwamanje bathi hayi uMnangagwa gakafiki khonapho usawephula amalungelo kawuhloniphi umbuso okhululekileyo kusakunengi okungahambi kuhle. Sifuna ukuzwa-ke kini lamhlanje ukubana lile ubona njani lolu daba. Liphathekile yini ekutshengiseleni lokhu kumbe lisihlalele emakhaya? Nxa lihleli emakhaya lisitshela ukuthi kungani? Mafi.
Aiwa, kune vachangobva kupinda muchirongwa chedu pano pa Live Talk nhasi tiri kutarisa isu zvataona zvichiitika nhasi munyika nekunze. Taona nhasi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitaura nevatsigiri vavo kuNational Sports Stadium apo panga paine kuratidza kwanga kwakarongwa kukuratidzira vachishora ivo zvirango zvakatemerwa dzimwe nhengo dzezano PF nevamwe makurukota ehurumende. Asi taona kuti munzvimbo idzi kwanga kuri kuitirwa mhembero idzi kana tingati kuratidzira uku kwanga kuine vanhu vashoma. Taona zvakare kuBulawayo kuWhite City Stadium kwanga kuine vanhu vashoma nekwaMutare kuSakubva kwanga kuine vanhu vashoma. Atanzwa ivo vaMnangagwa vachitaura pachiitiko ichi kuti masanctions anenge iwo gomarara vachiti ivo ndozviri kuvasunga zviri kuita kuti upfumi hwenyika husaenderere mberi. Asi taonazve paTwitter tichiona hurumende yeAmerica nemuzinda wayo uri muZimbabwe vachinyora paTwitter vachitivo kweteba masanctions aya kana kuti zvirango izvi zviri kukonzerwa nekuti hurumende iri kuramba ichiita zveuori uyezve haisi kuremekedza kodzero dzevanhu uyezve kumbunyikidzwa kwevanhu nekupambwa kwechisimba kwevanhu ndozvimwe zviri kuita kuti zvirango izvi zvirambe zviripo. Saka tida kunzwa kwamuri kuti imi makwanisa here kuenda kune zviitiko izvi kungave kuri kwamuri ikoko mungave muri munyika kana kunze kwenyika. Taona zvakare kuBritain kuine zvimwewo zvizvarwa zveZimbabwe ivo vanga vari kuratidzira vachiti aiwa havasi kufara nekuratidzira kwanga kuri kuitwa kuZimbabwe kwekuti masanctions abviswe. Saka zvimwe zvatinenge tiri kutarisa kana imo muno muWashington zvakare manga muine nhengo dzezanopf. Asi panguva yatataura nevanga vari kumuzinda weZimbabwe kwanga kuine munhu mumwe chete kana vaviri vakwanisa kupinda pachiitiko ichi. Saka pindai muchirongwa mutitaure kuti imi munoona sei zviri kuitika izvi uyezve munoona kuratidzira uku kuchizobatsira here zviri kuedza kuti zviitwe panyaya iyoyi kubviswa zvirango. Zvii zvamunofunga imi nekuonawo kuti imi zvingaitwe nenyika kuitira kuti zvirango izvi zvibviswe? Saka tange tine vanyarikane vari kuuya paprogramu yedu iyo ino tichionesana tichizeya kuti tione kuti zvii chaizvo zviri kuitika. Saka pindai muchirongwa uyezve kana muri kuda kuti tikufonerei mubva manyora imi namba dzenyu kuitira kuti tikwanise kunge tichikufonerai. Monyora zvakare makaisa macode numbers enyu.
Yebo kunjalo Mavelasa, njengoba limuzwa ikhuluma khonapha Washington bazamile ukutshengisela abasekeli bezanu PF esigodlweni kodwa bekulabantu ababili kuphela. Kwele South Africa babuthene abasekeli bezanu PF bebamsane labasekeli bebandla le-ANC ePitori batshengisela phambi kwesigodlo se-European Union leseMelika besithi kumele zesulwe isijeziso eNgilandi eLondon. Sibone njalo intatheli zindaba yethu Ezra Jesus Banda esethulela udaba lokutshengisela okuqhutshwe yizizalwane zeZimbabwe esigodlweni seTanzania okulilunga leSadaka besithi izijeziso lezi akumelanga zesulwe. And Mava, we have our first guest, and that's Honorable Tabitha Khumalo, chairperson for the MDC. Honorable Khumalo, good evening and welcome.
Very good evening and thank you for inviting me.
Yes, sir. Let's dive in. What's your take on the, anti-sanctions campaign that we saw today? And we know that you did not participate. Can you explain why?
As Zimbabweans in Zimbabwe, we did not participate in the anti-sanctions demo. Because as far as we are concerned, those are targeted sanctions of ZANU-PF government, which is violating the human rights of Zimbabweans.
Tombodzokera ipapo tichibvunza nerurimi rwamai kuti sei imi seMDC musina kuwanikwa muchipinda muchiitiko chanhasi changa chiriko ikoko.
Sebato reMDC rinotungamirwa naadvocate Nelson Chamisa. Isu hatina kupinda musekasi yanga ichiitwa neZANU. Nemhaka yekuti ZANU nehurumende yeZANU vari kutyora kodzero dzevana vemuZimbabwe. Tawane kutambura.
Makumalo, let's look at some of the key things that Mr. Mnangagwa talked about in his address. I'm looking at his Twitter feed here. He says, despite opening up the political space, strengthening the rule of law, transparency, accountability, and ramping up the war against corruption, crippling sanctions remain. Zimbabwe is simply held to disproportionate standards like no other country. Enough is enough. Sanctions and their negative effect on foreign direct investment have hampered every single sector of our economy. The claim they are targeted is simply not true when banks and entire sectors are cut off from funding. The average Zimbabwean pays the heaviest price. That's President Emmerson Mnangagwa there tweeting like an hour ago after addressing people at the National Sports Stadium. Uyakhuluma Makhumalo uthi lingathi ngama-targeted sanctions. Kodwa iqiniso ngokutsho kwakhuba Mnangagwa ukuthi amabhenki ayalelwa ukuthola imali phandle. Ilizwe leZimbabwe kalivunyelwe ukuboleka izimali phandle, hathi ngendaba ze-corruption kuphela, hathi ngendaba ze-corruption kodwa ngendaba zama-sanctions. Uthi useyilwisile i-corruption inkohlakalo, sokule i-rule of law, imithetho isihlonitshwa elizweni, ngakho akusela sidingo sokuthi zibe khona lezi zijeziso.
Esingasakwaziyo ukuthi asikwazi ukuthi ukhuluma ngelizwe leZimbabwe liphi, ahlala kulo liphi. Kodwa kusimangalisi ngoba ungahamba eBorodelbroek, udubo thina esilubonayo ngapho endlaleni alukho, kabaluboni. Nxa yena esithi ufuna ukuthi kube le-foreign direct investment, i-foreign direct investment izabuya njani? Thina sacathelwa yi-15 billion. Nxa sisehluleka ukuthi sigcine i-15 billion, bese sisanelisa ukuthi amanye amazwe bathathe imali ebhatala i-insurance lawo mazwe esithi ngama-taxes, bathathe bazonika uhulumende weZANU ocatshelwe yi-15 billion lanamhla kunamntu wabotshwayo. Sithe zukuzuku zokuqatshe 15 sizathatha ukuqatshe 3 billion. La namhlanje leyo 3 billion asikwazi ukuthi uye ngapi, iya ngapi, bese kuthi amanye amazwe asinike imali. Sithe siloke sithi kumbe njengoba leyo 3 billion deciding, nangumangunjika usesitshela ukuthi kulabantu abalitshumi kuleli lizwe abayibo abanikazi bemali yeMelika. Kambe shuwa likhona ilizwe alabantu abacabangayo abafundileyo njalo abahlonipha ulungelo loluntu olungathatha imali linika uhulumende weZANU kwamakhulu kukamasela asetshontsha imali sebeze ngabe ngasakwazi lokuthi bayitshontsha bayisanga.
Siyabonga Makhumalo, qhubeka ubambile. And mava, we have our second guest. That's Honorable Kindness Paraza, Chairperson of the Parliamentary Committee on Foreign Affairs. Honorable Paraza, good evening and welcome.
Good evening. How are you there? Good evening, Zimbabwe.
We are good. Thank you so much. Hanzi Nasimaro, Wane Shamuye Nyine Muyu, Vanvariku. People are wondering, kuti What happened ku Nandare National Sports Stadium? Ku vanhu vanga vasingazivere kuti pane chiri kuitika.
No, handizi kuti utaura chii kana uchiti vanhu vanga vasingazive. Kunandare kanga kune kwakazara vanhu tamacha isi na First Lady kubva paRobert Mugabe Square kusvika ku National Sports Stadium. And vanhu vanga varimo asi dambudziko ndere kuti takati nyika yose ngaite same demonstrations kunzvimbo dzavanogara kana kumaprovinces. Saka kwauya chete vanga vari mudhuze meHarare ndovauya kunhandare yenational sports stadium. Saka vamwe vese vaitira kwavanogara kumaprovinces dzavo. Saka hapana kana chakaipa, isu tafara zvikuru nekuuya kwaita vanhu. And nekuruka vanhu vachiratidzira kuti masanctions havachamata. Chinotinetsa ini ndechekuti unoona muZimbabwe achifarira kufarira kuti kubuda rutene kufarira kuti nyika ngairambe ine masanctions. Unenge uchida kuti zvigoitoni muZimbabwe. Pane kuti kuti aiwa masanctions ngaabve nyika ibudirire kumberi, asi unoona mumwe munhu achi asingadi achitsagarara chaizvo kuti nyika ngaigare iri mumasanctions. Zvinorevei izvozvo? Regai ndikudzi, ndakaenda kuRwanda inini ndikanogara ikoko kwemasvondo ndichitaura nevekuRwanda. Ende Rwanda munozviziva kuti vakaurayana muna 1994 1 million Vatutsi nemamoderate Hutus vakaurayana. Asi vapedza kudaro vakati aiwa ngativakai nyika yedu vane chirongwa chavanoti agachiro. Zvinoreva izvo kuti ngatibatanei tienderere mberi. Zvino iye zvino zviri kufamba Rwanda iri kufamba yava pamberi petu zvisingaite. Takutoenda isi kuRwanda kunodzidza zviri kuita Rwanda. Zvino asi wouya kuZimbabwe unonzwa vamwe achitsoropodza nyika yake, achitsoropodza nyika yake kunyanya vari kunzeko nevamwe vari opposition kuno. Nekuti vatikudza kuti pamwe maforeigners acho achitigadzira nyika yedu. Hakuna muforeigner amwe achitigadzira nyika yedu.
Tombopindira ipapo vaparadza.
Vanhu vakati aiwa isu tega tozvigadzira tega njedu.
Ehe, vaparadza, tombopindira ipapo tichiti vamwewo vari kuti asi imi seZANU PF zvanga zvisiri nani here kuti mutore mari yamashandisa kuti muite machi yenyu iyi yeanti-corruption muchibhadhara madokta nezvimwewo. Nekuti taona pasina kunyatsobuda vanhu vakawanda, uyezve pane ari kunyora panapa Tinashi Takawira ari kuti stop my abductions first, fix your problems. Lillian Mando ari kunyora kuti zvishoma zvamuri kunzi muite nevakakutemerai zvirango, sei muri kuzvitadza?
Ndakupa mhenzaniso ndati Rwanda kwakapa vanhu 1 million asi vakaregererana vakati let's move forward. Handiti imi munoramba muchingotaura zvinhu zvakapera, zvinhu zvatakanzi vapurezidendi vedu vamunangagwa vakaisa komishini panika kana muchida kutaura zvaaugust 1 vakaisa komishini endiye zvezvi maabduction makazonyara mega panika imimi ndimakato makatoita kuti nyika isvinire pana Dr. Magombei. Ndimakabata kaimi Dr. Magombei achiti anzinda hamene kwandasiyiwa kunyabvira uko and so forth achiratidza ari confused ende makamunyadzisa. Hapana kanga amita abdakana.
Aiwa, vaparadza ipapo, regai tipindire ipapo vaparadza. Yava Magombei ngatimboisiyai titaure zvemasanctions zviripo apa. Muri kuzvitadza sei?
Ndataura zvemasanctions ndezvekuti iye zvino vana chiremba vakapiwa mari kune bhajeti renyika iri rangati riri nebhajeti kune bhajeti renyika. Kana unoziva kana imi muri muZimbabwe muchiti hakuna masanctions asi vakakukomberedzai vaenzi vachiti aiwa pane mune masanctions sadhiki yose ichiti Zimbabwe ine masanctions ende Africa yose ichiti Zimbabwe ine masanctions imoti hamuna. Let me tell you one thing, according to United Nations United Nations Article 41, United Nations Charter, inotaura kuti aya masanctions atakaitwaya ari illegal because haana kutariwa neUnited Nations Security Council. Therefore, they are illegal sanctions. And but unoona muZimbabwe nachiti there are no sanctions. Unenge uchida kuti
Makumalo, Mav, before we go to our listeners. Makumalo, ngena kona api ya muzu, Honorable Kindness Paradza. Uyakulu umalap.
Iza azidi ahashaba. Tirikuti isusu. Masanchi za aripo muno muzibabe atotanga ni muzibabe. Tozo inda kumiri. Muzipatara atisikura apiwa. Kaine, inini, dini example yacho. I did asthma attack. Dika inda ku public service kwa andiri ingine medical aid. Dika shika zukanza atina solution. Yokuti uitu tukise inhaler. To make matters worse, I was using the same mask that was used by I don't know how many people. There was not even cotton or spirit to at least disinfect the mask. But just because I could not breathe, I had to use that infected mask. Those are sanctions for Zimbabweans. We are going, if you put in the mashup, to that would tenga a whoop. Iko zvino 10 kgs yakuita $90. Totaura nemushanda anotambira $300 pamwedzi. Chikafu hachisi kuti ndosanshini iyoyo. Takuenda muzvipatara kuti tinofa kwete kurapiwa ndosanshini yevana vemuZimbabwe. Zvikoro zvedu tikutaura izvozvo hapana zviripo maticha haasi kupatara mari kuti vaende vachengete mhuri dzavo ndomasanctions atiri kutaura. Tine mari inogara ichingodonha every day pairi kupamba matombo oga oga. Mari yacho iripo yakazara mumabhanga. But kuti upinde mubhanga racho utore mari yacho wopuwa $30 makoini. Vari kupenga zvokuti akutoita furo. Vari kugara mumaborodel bruku. Unoona munhu achivaka imba inoita chikepe. Wozvibvunza semwana wemuZimbabwe kuti ko munhu uyu marari kuiwanepi. Tobudzivana naparadza ava kuti 15 billion yanganyangarika nanhasi hakuna kana one munhu akaenda mujere. Pavakatorera masimba kuna Mugabe zvikanzi bodozve mbavha yanga iri Mugabe tikati tazviona. Karei karei izvozvo kwapinda vamunangagwa kune 3 billion isingahwiki kuti yakaitwa sei tikabvunza zvikanzi aiwa bodozve ndonhema vanhu vemDC magara cheni ndechekutaura nhema. Nhasi Magunji kavatiudza kuti kune vanhu gumi vezanu obviously ndiwo vakabata maUS dollar. Nai vedu vevaparadza ngatiregerei kunyeperana. Vana vemuZimbabwe vatambura. Problem tino inini newe toiziva asi tatikukonewa ndechekuti tiudzane chokwadi. Vanhu vezanu bvumai kuti nyika yamira nemusoro. Asi sevana vemuZimbabwe todiniko kuti tigadzirise vanhu vahwa nezhara. Vana vedu vahwa nekunwa mbanje nekuputa mbanje dzamunotengesa imi vanaparadza kozi ndini nemari yekutenga mbanje dzacho nana cocaine. Mutitengera vana vedu doro, vana vedu vavidhakwa, vanongomuka muZimba vonogara pasi pemabridge. Vana venyu venyu vari kunana New Zealand, kunana Dubai, kunana China. Ko isusu vana mupurwa vasingagoni kuti vana vedu vaende kunze kwenyika todini. Izvozvo mukarwara imi hamuna problemi, ungokwira ndege chete maenda kuSouth Africa, makwira ndega maenda muChina, maenda kuIndia kunorapiwa. Musadaro vanhu vee, matambudza vana ve Zimbabwe. Zvenyu zvokutambisa mari kuti munoende kustadium uko moti masanctions hamude muchitengera vanhu matupisa nemachipisi necoca-cola bhodhoro remvura. Iye munhu ari mukati imomo ane vhiki nevana vasingadye. Vedu we regerai kutamba neupenyu hwevanhu makangwara vaparadza. Udai vana venyu Zimbabwe chokwa tigadzirise nyika.
Siyabonga Makumalo. I know Honorable Paradza wants to respond but tatudzoka kwamuri timbotora mavatereri mafi.
Hello, kola.
Hello.
Hey, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Ndiri kufona ndiri Dubai.
Hey, taura henyu tinzwi.
Ya, henyu yemasanctions yanesa shoma. Chino wanse tisinganzwisisi ndechekuti toda kuti
taurisai mbijana mukoma.
tida kuti hurumende yeZimbabwe iti udzewo para kunyatsa kubata masanctions chaipo.
Mhm.
Anditi vari kuti nyika ya yaenda kumawere because of ma sanctions anditi.
Mhm.
Saka isu tida kuziva kuti ari kubata papi chaipo chaipo.
Regeiti vaparadza vari pano vezano PF regemva mavafunza vaparadza pane mutirera ada kuvunza apa. Ari ku Dubai hanzi masanctions aya ari kunyatsobata papi chaipo chaipo.
Ndazvinzwa very good zvombo vasika gani ko pindura zvataurwa na kumbaro rupangu. Ndafara zvikuru achita akaenda akanoshaya mitoka kuhofiso. Ndafara zvikuru akuzviona kuti zvinhu zvavakatsvaga ivo CC zvavakuvadzokera. Ingozi yavakuvadzokera. Ndivo vakaenda nana Biti nana Wolfman kuna kuvaamericans. Ndo vana Biti vakanyora inozvidzidzera yakuti kuvadzai zvinezvi. Ende ndafara zvikuru nokuti masanctions ayo hase ZANU-PF chete, hase vanhu vanosapota ZANU-PF chete, naivowo vaakumanzwawo. Saka chatakakumbira panitanet zuro tiri muparliament takavati vakomana nevasikana imi tiri vamwe tese tiri mazimbabwens chitaurai varungu venyu avo kuti aiwa ngatibvisai masanctions tiwatikwadza zvese zvatiri kutambura izvi zvakakonzerwa neMDC yakaenda kunokumbira masanctions kuamerica nekubritain musatombonyeperwa zvimwe zvese izvi zvandiri kutaura ndochokwadede zviipatira ndo zvakaitika Biti Wolfman neMDC ndo vakaita craft zigera right ndotidzokera kune mukoma ari kuDubai uyu masanctions nekuti haana hasiri targeted ari muzimbabwe zvinotaurwa zviya tari targeted kunarii kunarii government yeZimbabwe right now nemacompanies ese in other words nyika yese iri under sanctions mabanks etu they cannot transact nema international banks nekuti vakavharwa vese ivavo neIMF nemaamerican nemabritish nemaeuropean kunzi aiwa musatreda neZimbabwe macompanies etu isu shamwari hakwanise kutenga zvinhu kunze uko nekuti vari kurambira havana mari yacho chekutanga two mabanks haasi kukwanisa kutransacta tino inonzi de-risking yekuti macorresponding banks edu
kumatenga sei kunze kwenyika malambagini emahani miriyoni kana muchitini mamubvumirwe kutenga ko masuu ati kuona amakavheka
vaparadza
Order, Honorable Kumalo. We'll come back to you later, Honorable Paradza, make his point. Pensaiva Paradza.
Hakuna chanda ndaingotaura iva mugadzi wakataura vega kuti hakuna chakadaro izvi vatina mari yakadiwa hanzi imbadzi ndaingotaura osetiga vamugadzi vega vakataura vasati vafa handiti ese iyo iri kutaura umwe 3 billion 3 billion imari yakaenda kucommand agriculture patiri kurima kubatsira kuti nyika isimuke tichirima isu fanika iri ndiri murimi izvozvi ndiri kutogadzirira kurima saka imari yakaenda kucommand agriculture haina kurasika mari yakaenda kuzvikwereti indotori nechikwereti chandisandabhadhara chandi kutonokuti takaita drought gore rakapera handakwanisa kubhadhara chikwereti
chaoceakwanisa kubhadharaonarebu Paradza dimbopindira ipapo muri kutaura nekuti mune chikwereti what we have seen and this is a fact many people in ZANU-PF you know, people in high offices vari kuaccessa my loans from the government and they never pay them back. Nengo zvezanupf kutaura kuno vaimbova maministers nemaministers you owe zesa millions and millions of dollars still let me read some responses okay
it's a fact. munhu akaenda kanokwereta kubank anobhadhara kachikwereti chake kubank
and you never pay back
anobhadhara magetsi nezeza anobhadhara kakuzeza kana anodzimirwa magetsi nezeza hazvina basa kuti ezanupf MDC
Okay, gentlemen, let's get back to the sanctions.
For some ZANU-PF officials, we have seen that. Okay, let me go back to the a statement by the U.S. Embassy that I wanted to read to you. And also, yes. Makumado will be coming to you after this. They are saying there is no U.S. trade embargo on Zimbabwe. U.S. companies are interested in investing in Zimbabwe, but are deterred by the massive levels of corruption, economic uncertainty, and weak rule of law. Diamonds worth $10 million would fund water treatment chemicals for Harare for 4 months that Zimbabweans desperately need, but they were shipped out of the country for training purposes in courts and never reached the intended destination. An American firm won tender and was ready to provide top quality construction of the Dema power plant in 2016. But the contract was taken away and given to Sakunda, who never bid on the tender. Corruption deters foreign businesses. Makumalo ngena kona posina gai gu paraz.
Loku, wati nkume ngoli malu zwayo. Zwa, ichoko atichaka naka, hachiputirwe ni newspaper. Hakuna munhu ari normal akazvagwa akashandira mari yake kubuda tikita kuti aunze mari munyika ino vaparadza kuti inini mari mutori izvozvo muri kubvuma henyu kuti imi magetsi mune zvikwereti asi isusu tikudzimirwa magetsi 18 hours pazuva and iwewe ndoenda kuchipatara uruti uri kufara kuti hakuna mushonga saka zvakuratidza kuti iwewe wakagarika because inini Zimbabwe yanga ina mugabe ibvi nanga chitichungurudza ndaienda kuchipatara ndairapiwa pamakatora inini taitenga chingwa dola nhatsa vitenga $15 taitenga hupu $4 $10 taikutenga izvozvo makutonga imana paradza takutenga $90 regai kunyepera vanhu and zviya zvokuti hatisi kutreda moda kutreda zvakadini mune vanhu 10 muZimbabwe vamaka vakapa ma US dollar ndo vane kodzero kuti vabate ma US dollars vaite zvavanoda munyika muno ndivo vari kutreda kumiri izvozvo wadya jena wakatenga Lamborghini pano wadya jena wapinda muparliament last parliament all of a sudden wadya jena wane mari yekuti atenge Lamborghini munhu wega wega anofunga unozvibvunza wega kuti aitambira mari muparliament chakamitisa kuti asatenge Lamborghini iyo asati apinda muparamendi chii chazochinja kuti atenge Lamborghini iyo nde makaitengepi muZimbabwe makaitenga kunze musati kunyepa kuti hatisi kutreda tiri kutreda kuwedzera ipapo vanhu vedu vari kuva nezhara humanitarian aid iri kupinda chibage chiri kupinda chekupuwa vanhu asi zvamunoita imi vana paradza manje makusvika kucholocho makuti kana usiri wezanu hauwane chikafu chikafu chamusina kutenga inini chakatenga nezvizarwa nedzimwe nyika iyo America yacho yamusingadi yamuri kuti isusu takati vaite masanctions imi muchityora kodzero dzevanhu kana America yako yacho musingaidi muri kutsvagei ikoko handi mune tunhu twenyu masanvidhera yakaitwa kuAmerica kuti imimi muri mbavha munoba hatitoda kushanda nemi kusvika mabvisa umbavha imhosva here muri mbavha zvinozikanwa hazvizvokufungidzira nenyu mozviziva saka tiri kuti isusu ngatimborega nyaya dzokuti mozviita imini vanaturo magenga ndimi mazona akabodo manyepo yenyu hachashandi iko zvino muri mapropagandista ari kuAmerica amuri kubhadhara mamiriyoni nemamiriyoni kuti imimi mugezeswe apa hamugezeseki because muchipedza kugezeswa muri nguruve unodzokera mumadhaka saka tiri izvozvi matitira mashura 1.2 something million US dollars muchitenga tupisa nemachipsi nekokora nemvura asi muchipatara umu munhu ada kuita dialysis muchina wakafa munhu aita asma atatu waawati iwewe wafara sitere kuti handina kurapiwa ndobva ndikafa zochinjei ikodzero yangu iri mubumbiro romutemo kuti aive right to health
Ende ise hurumende vanaparadza mune kodzero yekuona kuti zvipatara zvinoshanda kwete zvenyu zvokunorapiwa kunana Singapore.
Ehe, honorable tokutendai tombokubatai muromo ipapo. Vaparadza munogona kupindura simfeti mapindura regai ndibhoverenga zvataurwa nehurumende yeAmerica panyaya. Yezve zvirango vari kuti Zimbabwe loses up to $1 billion per year due to corruption. Corruption deters foreign direct investment. US company decide where and when to invest based on a conducive and lucrative business environment. It's not sanctions. And the failure to implement a market-based agricultural policy opens the door to corruption in the government subsidy programs and severely exacerbates the food insecurity problems of Zimbabwe. And it's not sanctions. Pindura izvo Newtons. Vaparadza.
Corruption. Havana kuisa, my Americans, havana kuisa ma sanctions nekuda kwecorruption. Ndizvo kutanga. Tungaisirwa ma sanctions nekuti takanotakura zvinhu muna 2000. Ndizvo kutanga. And then, thanks to my sanctions, people who are not going to come around.
Nare dzenyu vaparadza.
Corruption and inyepe iripo vamunangagwa vakabvisa anti corruption yakanga iripo iyeye vakaita imwe nyowani and iye zvine zve vakaita nyowani iri kubata vanhu zvinoda president and iye zvinezvi maamericans nemabritish vanenge vachititi hanzi rule of law you must reform and president is a reformer ari kuzvinhu zvavari kuda iye zvinezvi nemaelectoral reforms andauya muparliament tine takaita kosa takabvisa kosa tane mova takabvumiranana kumalo muparliament beso isu takawanda tiri 2 thirds you know and hatina kana kubokokana navo kuti takuda kuita house kubota takaita consensus tapedza kuita consensus kuma 4 AM vatiti vakasumuka vakatenda vargani kuti aiwa tibvumirana aiwa mafona mafona aiwa safafa zvakanaka vabuda panze nekuti vanonge vachida prezi tikati aiwa aiwa takaipa sebitete takaipa asi takabvumirana tiri tiri muparliament right two zvinezvi mamedia law reform tiri kuti vamunakagwa kuti ngatiite takaraza chinhu chinonzi aipa chiyaiya takaipa zvokanayaenzi aipa yakaipa mutemo iwayo saka iye zvinezvi tiri kuya nemitemo yakanaka tiri kufamba takatopedza izvinezvi maripoti edu achaaitenga muparliament tokugadzira mutemo taoneo saka tobvumirana isu kuzarisiri kuti we are going to free the media in this country must be free saka hapana tambudzikwa then toita kumaelectoral reform right maelectoral reform ateri kuuya to amend to bvumirana neconsensus namakumana vati muparliament zvavanoda izvozvo tozvidawo kuti saka hapana dambudziko tobva ipapo motane commission yakaita marecommendations afteaishupinyaya unfortunate president vakaita committee yavo yemaministers kuti toda kuti mione tibongorere ripoti racho tigoimplimenta marecommendations akataura zviri kuitika izvozvo right kwozoita maobserver missions report akaitwa imagine za 2018 pane zvavakataurawo zviripo president vakati aiwa ngati zviitevedzere zvavakataura saka zvese zvavada kuti tiite tiri kuita
vaparadza
riripo
vaparadzataita zvese izvozvo ehe tombopindira ipapo vaparadza
hurumende iyeyetu havadi kuitonga
honorable Paraza, tombopindira ipapo. Saka pane timeline here tichiona kuti manga muri kuti nhasi imi manga muri kumacha mamacha maratidzira pane timeline here yekuti tizoona masanctions aya achibviswa nezvamuri kutaura kuti muri kuita muri kuzviita nguva yakaipi iwe nare dzenyu no your line is very bad. We're going to call you back, I think. Ntunga, let me take a caller. Hello, caller.
Makadi sisimavhe.
Aiwa, tiri wadi tikutaura nani uyezve muri kupi?
Mutaura makoni kuSouth Africa.
Taura enyu mongoti gaga nhasi pano pari kupisa.
Yes. Aiwa. Nauye machi yavaita yezanu iyo. Chekutanga ndadawo kutaura ndichiti vanhu vezanu vanhu vane problem. Problem yavanayo ndeyekuramba zvinhu zviri pachena. Vachizvidhaivheta kuita kuzviisa kwavanoda ivo iko zvinezvi pekutanga varadza ari kuramba kuti vanhu vanga vari vashoma otaura kuti vanhu vanga vakazara handei nokuda ndokuzara kwavo kwaari kutaura chechipiri akutaura kuti masanctioni haana kuisirwa haasi matageted ari ari all over munyika yese muZimbabwe. Kunyepa kuri pachena kunenge kuri pachena kuri zvinozikamwa. Aida kunzwa kuna paradza kuti atitaure chikonzero chacho chakaisirwa masanctions. Kwete zvavo ivo zvavanotaura ivo zvekuti land watwa. Tinotaura America neBritain nenyika dzese dzakatemera masanctions kuna ana Munangagwa naana nevesavo kuti vaitaura chikonzero chekuti kudii vachitemera masanctions. Izvozvo kana ataura taita zvakataura taita izvo totanga toona kuti ndezvipi zvavakagadzirisa pane zvaakataurwa izvozvo taita izvo. Zvachavaita yavo iyi masanctions ari kutowedzerwa nezvavaita izvo ari kutowedzerwa.
Aiwa mashoko makukutu regeiti tore vamwe muVenezuela rakanaka Ntunga.
Yes, and I'm sure Honorable Paraza will respond to that caller, but siibuye kuwe makumalunga esiNdebele ngiyazi ukuthi ufuna ubaba uParaza azwe ukhulume ngolimi aluzwayo kodwa baningi abalalele abafuna ukuzwa ngesiNdebele abangasizwayo isishona. Lina njengebandla yebo sike sakhuluma ngokuthi kaliphathekanga kuyini elifuna kwenziwa nguhulumende okungenza izijeziso lezi zesulwe ngoba simzwile ubaba uParaza uthi eParliament lavumelana entweni eziningi imithetho efana lapho phosa uayipa ukuthi yesulwe kodwa lathi seliphumile edalele eParliament leqa lathi hayi lokhu it's not enough imthetho leyo lokhu imivi kodwa lalivumelene edalele eParliament liyiguqula lathi hayi sesivumelene lapha sowukuhle.
Thina njengebandla leMDC uParaza kakhulume iqiniso mhlana welanga lemubo babevelizani ibuye izitshele ukuthi okukhona yikho kuzadlula ngoba bona bayimajority. Saqala salwa kuze sifike kuzomtshaya u-4 ekuseni sisila lapho kwahlatshelwa kwaba yiyeyeyeyeye baze bavuma sesidalisa ukuthi no lekile kwenzayo sikho so angatsho ukuthi savumelana salwa labo ukuthi size sanelise ukubatshengisa ukuthi lokile kwenzayo kayisikho. Njalo into ekhona lapha Ntunga ngiyekuthi iZanu seyaqambamanga okwesikhathi eside okokuthi labasakwazi ukuthi iqiniso kuyini. Iqiniso lisegcekeni bathi bona bawina ukhetho ne-constitutional court namhlanje babize uZulu waseHarare sokungela muntu asiyeni emvambijane umgabe uthiye kadesla kwakubomvu kuthegebha abantu be-MDC stage sonke okutshengisela namhlanje abantu beHarare kabaseko bayingapha abantu nxa bona ukuthi bona besithi bona bafunwa ngabantu yiyo esithi i-indicator ngesilungu esikumele batshengise ukuthi abantu abasabafuni nokokuqala lokhu yiyo esithi i-legitimacy ngesilungu. Sisuke khonapho sifuna kube le migoqo ukuthi uma sisiya kukhetho hayi khona lokho esikubonayo ukuthi izeki igcwele ama-CIO namasotsha izani yezibambileyo kuma-polling station bafaka amasotsha osobhuku obani bani akusebenzeki bathi besuka khonapho batshontshe futhi ukudla okumele kuphiwa abantu ababulawa yindlala baye kusebenzisa ukuthi beyekhankasa ukuthi banqobe ngoba besazi ukuthi uZulu ubulawa yindlala. Akula muntu ozakekile ukuthi avume ukuthi ngezanu uma esebone umumbu usufikile umuntu leviki engahle sithi khonokho yimigoqo izinto okumele sizintshi ziguqule khonokho uParaza ukhuluma nge-media reform bakithi akudingi phepha ukuthi singene ePhalamende siguqule nxa besitsho beqinisile ukuthi bafuna ukuguqula into zonezo ngase sibona ku-ZBC lathi sivunyele ukuthi sikhulume hayi khona ukuthi sikhulunyelwe ngase sibona lathi ku-ZBC ibuya lapho esihlangana khona njenge-MDC ithatha amazwi isiyatshela uZulu lanxa umthetho lowo ungenziwa lokhu yikho kuzakhombisa abantu kuZulu ukuthi hayi kungani bayazama
So alapa suwa zilapa kutuwa za kukukuda katezu mungu 2030. Njano mele sazi kuti nga atina sanelisili kuti silwe kulo house. Banga hamba useneti bazi bambile kuzi oso buhu intuna zonke kona hali ngeza. Gonke sabesi kufumene basaba kukukule kuti kona hali. So usabesi ngezanga luto. Kote ya isabesi kuchengisu zuli kuti hizi zifise zonesi zifagileyo azebe zichinchilo para hato.
Mhm.
Yizi ngukulu zifuna izonezo. Ba yege leo kuti kadesi sikuluma kunjenje. Kutwe namuhla hii holiday. Ngokuthi bakhankasela ama-sanctions amazane thina besibhalile mhlaka 16 utsibazisa ukuthi mhlaka 24 sifuna ukungena emgwaqweni sitshengisela ngoduwe silalo kwathiwa sokubhalileka kwanelanga saliswa kodwa bona kabazange bake babuzwe lutho lemapolisa abekhona ebakhapha ilizwe bani elinjalo nxa kuthi bona bafuna ukugugula amapolisa ngawabo amasotsha ngawabo umsebenzi wamapolisa amasotsha kutshathi ikutshaya abantwana baseZimbabwe izinguquko ezizifunayo ngoba amasotsha umuzi wabo usemabharakini amasotsha ngabatshayizizanane zalelo lishe amasotsha umsebenzi wabo yikuvimbela izida ezizangena elizweni lethu ukwenzela ukuthi singadli imali.
Mhm, siyabonga makhumalo uqhubeka ubambile mavi stadium lale.
Mhm, arigate mbotora kola vedu vari pano asi tisatenda kuna kola arigate mba acknowledge vari pano pa Facebook page edu pana Pepe Shonga ari kuti please face reality. Mr. Paradza respect human rights. Lili nice ari kuti vedu endifonere iwo. Ndine mashoko kudzi zvipundu ari kuti makhumalo fambai vaudze ichokwadi. Ana musangurie mubai wanzi police killed a vendor last week. Zanu irizi. Carrington Mangwiro anzi no reforms, no elections pana 2023. Tinashe Takawera sanctions is going nowhere. They killed a vendor last week. They must stop murdering people first. Na ana arkutimbaiwa marching and demonstrating abandoned Zimbabwe. How come Zanu PF marched today and police were agreeing with such a lie on sanctions? Zanu is the elephant in the room or the house. Ashley Nyanyiwa anzi ngavaende kuChina ka kwa vano temba Megan arkuti yes sharing tuna Peggy Nyamandi arpano thank you Peggy for watching Tinashe Takawira and the woman away arkutawala na vagwenzi Victor Rimbindi and Saneta Isu please ma sanctions acho vese ne mazano acho ngavaende Ocean Munami and Zivakaine Esparaza avandisku agrianezwa murkutawala Arthur Jimson and Zimbabwe yakaora one ndege one television station mukore uno aiwarege itende kuna kola hello kola kola muripo ere vanenge vadona pana parege itende kuna vaparadza manga muri kunzwa kunyerekedzwa nekuda kutaura pindai mudariro tinzwe pfungwa dzei
chekutanga ndoda kubvindura pane mukoma hambopona wandoda kupindura ngachiti hanzi masanishenzi ari targeted and so forth ndoda kuti ndichitaurire Zimbabwe right now vakateerera kuti right vese vari palist yemasanctions ari kutambura wavangaona achitambura ndiani hakuna vari kutambura ndiwe neni vanhu vari kumusha ordinary people ndo vari kutaura saka kana munhu uchiti hakuna masanctions masanctions ari targeted unenge uchirevei uri kugara muZimbabwe here kana kuti uri kugara kunyika ipi masanctions ariko right zvino ndangaritaura nenyaya yekuti yemitemo yandachitaura yekuti parliament dambudziko riripo nderekuti parliament ine maprocesses ndoda kuti vanhu vateereri vanzwisisa parliament ina maprocesses I know kuti vanhu vari very impatient vada kuti zvinhu zvingopinduka just overnight and so forth and izvozvo ndo zvandinotaura kana pandinosangana nemadiplomats ari muno muZimbabwe vamaambassadors vari so impatient in Zimbabwe kuti hanzi you must do my reforms aya overnight haitiki overnight because I'm a process but kumalo anotoziva kuti kuparliament hakungomhanyiwi zvine process saka tiri kuita zvese izvi nenguva yazvinofanira kuitika saka ndangatitini president vamunangagwa vakati ndiro vakaita mareforms avo noti kuti vakaposerwa nani asi aiwo vakati ndo regai ndiite nekuti vari kuda kuti vachinje zvinhu nekuti Zimbabwe yakanga yagara 37 years tile tichitambura right masanction takatarwa masanction between 1980 to 19 to the year 2000 tanga tina masanction masa akazoya after 2000 after tatola lane kana munhu asinganzwisise izvozvo handizivi kuti anda kudzivisa chii ende kana munhu asinganzwisise zvokuti iti nawosman mule vakaenda kuamerica vakabata chidhokumendi chakazoita kuti dzizera inorwe handi kuti vada kuita chii kana imi muri kuamerica ikoko munofanira tsvagai tsvagurudzo kuti ndeipi imwe nyika kunze kwezimbabwe kuda nenyika one kana kuti mbiri dzakatemerwa mutemo neamerica tinyika kaisi asi america yakaita nyika mutemo agene zimbabwe isu hatisi muhondo neamerica isi hatina america haina kumbotipamba nyaya ndeyekuti iye zvino america yakavaka embasi yavo munomo 300 million 290 million embasi the second largest maafrica munomo from kenya zvino kana tiri nyika isinganzwisisiki iri isingabatsiri vakavakirei embasi yakanaka kudaro ine mari inodhura kudaro pane zvavanotsvaga muno munyika yedu zimbabwe we are so rich in terms of minerals ndozvamunofanira kuziva even nguva yasmith pane masanctions paya america yaibvasa masanctions isapota smith nokuti yaida chrome yedu ndozvamunofanira kuziva zvinhu izvi hamuti kuzviita you suddenly muno you develop amnesia kana pane zvinhu chokwadi hamuri kudzwa chokwadi
tombokubatai muromo ipapo vaparadzi
zvataurwa nabhuri wangu kumalo zvimwe zvacho nokuti handinyatotaura zvakanaka naka chindivere chinombodipota asi ndinonzwa hangu zvimwe
zvinhubatai makadaroanes
mukasamariza
all right, okay. Mbubata yenye makadaro tine mtereri Ntunga.
Hey, yebo mafsi, tate ubaba uta uove. Kunjani mlaleli?
Napia nika mbaba.
Isi ya pila, ya izi ndabi, nkundlivu teyo.
Anguti na mtolisele solupakati, pati ubaba inze lukuluma ngayo, yebo kwezo mnoto, ilizwa luma ngakuhle, kwezo kuti lendawo ezamagugu ngikhuluma ngendaba zegold yama-diamond yebo sinothile but i-problem ekhona sinamasela yikho but ama-sanction afakelwa ngamasela ngoba i-ZANU-PF yephula amalungelo abantu ma kuthiwa kuphula amalungelo abantu one yabulala abantu akulakhetho umuntu ma ikhuluma i-speech loba yini uyakhibhinethi uyabanjwa uyakuzindawo uyabulawa uyenziwani yikho kufakwa ama-sanction la ndambendesisa ukuthi ngantu ama-sanction bangakhuphi ngoba ma bengakhupha bazahlala besithi bona yibo bakwazi ukuthuthukisa umnotho plus betshontsha leyo mali babe sebevulele ithuba elihle ukuthi izikhulu zidle kuhle njengoba zisidla kuhle okwakhathesi ngabe kungasi ukuthi i-ZANU-PF yenza ukuthi ngantu baphila ngamagazi abantu nalaba ababulala abantu ababesifa
hayi siyabonga ngombono wakho mlaleli
but namtende ubaba lo engakhuluma iqiniso ukuthi ama-sanction bafakelani ukuthi khona lokhu ilizwe lasezimbabwe lingabambani lamanye amazwe akakhuluma iqiniso akafanelanga ukuthi kula masela yibo amasela akhona but ngantu abazama ukuthi belungisise indaba yokuthi abantu bephathwe kuhle ezweni labo ukuthi loba yini abayifisa bakwazi ukukhuluma kuzokuthi le nto le ade eyikhuluma esithi abantu ade begcwene abantu ngisho ade bengafiki ngisho ne-3000 maybe abantu abambala ade bekhona umbe ade beyi-200 sesithi ade gcwene abantu estadium sibonile istadium esukuthi ade siyikhangela athi se-Cape Town but amakhamera ade sithengisa yonke into khona lapha e-studio 7 kade sizibonela yonke into nokuthi kuyesihambela amanga la
hayi siyabonga siyabonga mlaleli ngokusipha umbono wakho before we come to you honorable Paradza sibuye kuwe Makhumalo let me read another tweet from President Mnangagwa. He says, we will fight the sanctions just as we continue to engage in the spirit of peaceful coexistence with all nations of the world. This is now the key pillar of our foreign policy. It's time to end the sanctions. It's time for Zimbabwe to rejoin the family of nations. Give us your take, the Honorable Kumaro, as we wrap up.
Yes, well, like I said, it's just unfortunate that Paraza and Mnangagwa live in Zimbabwe that some of us don't know. I don't know what fight is talking about. As we speak, the social media is about the UK is already going to be imposing sanctions, meaning to say they are doing something wrong, because if they're doing something right, this would be okay. We don't need a foreign police at this point in time. We need a national police to restore our livelihood as Zimbabweans. Because what we are saying, ZANU-PF is killing us. We are having just 1 meal a day. And Barraza has put it correctly. He says, those that are under sanctions are not feeling the pinch. Yes, they are feeling the pinch on Abu Barraza. You have stolen the US dollars. You now want to go and take them in Europe. Because in China, you have taken enough, there's no room. Trust us, comrades, the same children that you sent outside this country who were educated in the same universities that you went through, and you chucked them out and they started a group of greener pastors, they are coming back fighting for their rights, because that's their future. And they will show you what democracy is. So what you can only do now is you listen to the next generation or you are doomed. Because trust me, wherever you are going to go in this world, as long as it is outside Zimbabwean borders, Zimbabwean youth, our children are out there. That we took to university and selling our livestock for them to look after us. Instead, we are dying and they cannot look after us.
Mumboti de neshona tofatafuzukira kuna vaparadza taakusika kumagumo nguva yedu yabva yakudyanana pana.
Tiri kuti nyaya yekuti vamunangaga vari kuti vachagwa nenyaya yemasanctions. Asi padhari izvozvo. UK izvozvo yatotaura kuti vari kuwezera. Nyaya iripo ndeyokuti vana paradza kutaura ati iye vanhu vezanu vakabakwa nemasanctions havasi kuiona nhamo. Ine mavana vemuZimbabwe. Chokwadi chiripo ndechokuti vana Paraza vatoba ma 15 billion aya ma 3 billion nevanhu 10 vakabata ma US. Vapedza kuti vanoviga mari yavo mumaSwiss account. Kuti kana tabuda kuitsvaga mari toishaya. Asi hazvibudi vachitumira gore rino. Vapangaka kuti tine vana vatakadzidzisa muma university. Mukatengesa mombe. Muchiti vana ava vachapinda mabasa okuchengetai. Vana ivavo vakazoona zvakakosha vabude munyika vari kunze. Vana Paraza kungokrosa border chete. Vachaadvisa macheya asina vanhu. Vachaadvisa makedha asina vanhu. Vacharova vanhu. Vachatiuraya kusaka vatiza.
Thank you, the Honorable Kumalo. Honorable Paraza, you have 30 seconds. Give us your last word.
But the thing is, this narrative is side narrative. These are the people who are in opposition and they lost the election and they are bitter. They will continue to be bitter and so forth. What they want is to join this government. That's what I'm talking about. All this noise is not about anything else. They want to join this government. They think it is a gravy train. No. With the lost elections. Kanamaru Zama elections. Mirirai. Ingura. You see. Kanavanevanu. Why did they lose elections? We have 145. We won 145 out of 210. That is 145 seats. Iwa got 63 seats. Because Iowa. That's president. Tamujwa.
Vaparadza, vaparadza, ngatidzokerei kumasanctions asi nguva yedu yadyanana manje. Thank you so much. Unfortunately, we have no airtime.
Thank you, Honorable Paraza. Thank you so much. Thank you, Honorable Paraza, for your kindness. Let's leave it there, Honorable Kindness Paraza. is the ZANU-PF lawmaker. We also spoke to MDC lawmaker Tabitha Khumalo. This is it, Zimbabwe. I'm Thungamile Nkomo.
And I'm Marvelous Mhlanganya. Who is saying, meet us again next week, where we'll be giving you what's happening in Zimbabwe and outside. Bye-bye.